Amai Tsumond vati kune mabhizimusi mazhinji ekunyika kwavo anoda kuzodyara mari muno asi anodududza nekuda kwekusatevedzwa kwebumbiro remitemo uyewo huori hwakapfunya chisero.
Kubudirira kweupfumi hwenyika zvinozoita kuti vanhu vagare zvakanaka. Hakungaitiki kana nyika isingaiti zveutongi hwejekerezi. Nyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu, huori uye mitemo ine chekuita nekutanga mabhizimusi muno inoda kugadziriswa.
Vaenderera mberi vachiti America yakazvipira kubatsira hurumende yeZimbabwe kuti ifambe negwara reguta ruzhinji kwete rehumbimbi ndoga.
America inotsigira kuzvitonga kuzere kweZimbabwe asiwo inotsigira kuti bumbiro remutemo richengetedzwe.
Asi munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana vatsika madziro vachiti Zimbabwe inyika yakazvimirira isingadi vanobva kunze kuiudzira mafambisirwo ezveutongi.
Avo vanozoti kwai vari kuya kuzotibatsira kuti tiite dhemokirasi kwava kutsveyama zvavo, nokuti patakava hondo yechimurenga havana kutibatsira.
Panyaya yemitemo inodzinga vemabhizimusi muno vamangwana vati
hatina kana hisi yekutorera vanhu mapropati. Tinotori nehisi yekurikamba mapropati anga atorwa patakazoita land reform, so ngavauye zvavo vainveste.
Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanoshanda neDurban University of Technology vanoti Ambassador Tremont vabaya dede nemukanwa.
South Africa yakafamba nhano dzakawanda ikatisiya kure kure chaiko, nekuti vanotevedzera mitemo. Saka vane mari dzavo vanonzwa kusununguka kuti vaine mari muSouth Africa mitemo inotevedzerwa, saka mari yedu yakachengetedzeka. KuZimbabwe hatisi kutevedzera mitemo ende mari inotsa pane zhowe zhowe. Pachindau tinoti kuradza nzviyo munya kuwirirana. Saka tinowirirana sei kufambidza nyika kuenda mberi kana tiri divided?
Vanotiwo
yes, Zimbabwe iri kuti they are open for business, ichokwadi pakutaura. Asi pamaitiro avo havasi kuratidza kuti vari open for business, nekuti imwe nzira inoita kuti business risanga riripo open for business inge isikuoneka inhauye corruption. Tese tinongonzwa mapepa navo pasocial media madare vanhu vari kusungwa nevari kuregerwa kusungwa nenhau yecorruption. Izvozvo zvinodzorera kumashure nyika. Kana tichikwanisa kurasikirwa negoridhe rinosvika $100 million a month richienda kunze kwenyika zvisiri pamutemo kubudikidza necorruption, ichireva kuti tinonga tine $1.2 billion yegoridhe chete yabuda munyika pagore. Tosvika pane maminerals $600 million pagore, yosvika pa $1.8 billion. Inova yakapresentwa muparliament yeZimbabwe ikazivikanwa kuti mari iyo iri kubuda gore negore.
Vaimbove mutungamiri webato reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vaudzawo Studio 7 kuti
bumbiro remutemo chaivo kuti richengetedzwe harichengetedzwi, mutemo chaivo wakaminama zvinoenderana nokuti wabuda mubamani. Izvozvo zvinoita kuti nzvimbo isagarika. Hakuna munda ungakwanisa kurimwa uchikohwewa wakazara makudo. Ngatibvisei makudo mumunda kuti tigokwanisa kuva nekohwo.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mukuru wesangano reThe African Cause Trust vaElton Ziki vanoti zvirango zveupfumi zvakatemerwa Zimbabwe zvikabviswa, nyika ino inoerera huchi nemukaka.
Nyika ino yakati inoda kunge iri shamwari kunyika dzose, haidi kupokana kana kuvengana nedzimwe nyika. Saka America inofanira kutora mukana uyoyo kugadzirisawo.
Asi nerimwe divi, imwewo nyanzvi inoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika uye vari chipangamazano kusangano reInternational Media Support vaRashid Mukundu vanoti Zimbabwe ikaisa zvimiti munzeve ichiramba kubatsirwa hapana chinobuda.
Chaita kuti nyika isaende mberi hudzanyiriri hunoita hurumende uyezve tsoko muhomwe neumwe ukopokopo.
Mumashoko avo nevatori venhau nhasi, mumiriri weAmerica muZimbabwe amai Tremont vatiwo kunyange nyika yavo isina basa nekuti Zimbabwe yadyidzana nenyika dzakaita seRussia neChina, ivo vachaedza kuti mabhizimusi ekunyika kwavo auyewo muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.